kurongerwa ku South Africa kuitira kuti ma agencies anotibatsira ma international development agencies anotibatsira mune zvinhu zvakadai ma crises akadai ange achisangana pamwe chete ne ma experts ari mu region muno.
Ndi dzipi nyika dzatarisana nedambudziko rechirwere ichi?
Pari zvino tiri kuchamhembe chikwe Africa. Tiri kutarisa Zimbabwe ne South Africa ndodza dzidza taura ma cases dzakawana. Tichibva muno kukwira kumusoro kutanga kwegore takambonzwa iri Uganda. Nekunana West Africa asi mu Southern Africa tinongo yeisusu Zimbabwe ne South Africa ndonyika mbiri dzatidza batwa nechirwere ichi.
Tiri kuona kuti ve United Nations mapazi avo ndo vadaidzira musangano wechimbichimbo uyu. Vanokubatsira isei senyika?
Handiti mabazi United Nations basa ravo nderekutibatanidza pasi pose nenyaya dzakasiyana siyana. Ve Food and Agriculture Organization vanotibatsirawo nenyaya dzakatarisana ne kuwanikwa kunoitwa zvinhu zvekudya kana zvirimwa nemafambiro emabasa iwayo kuti pasi rose tisazoshayiwa zvakanyanyisa nekuti tiri kushaya mukana wokuita zvinhu zvakawanda. Saka kusanganisa nawo nenyaya dzezvirwere izvozvi tinoshanda nawo nguva dzese. Saka vaine chido chekuti vaone kuti tinobuda sei mudambudziko irori tichienda kune imwe nguva yatenge takuita zviri nani.
Kuchine rimwe dambudziko here kana kuti kumwe kupararira kwechirwere ichi muZimbabwe kune mamwe mapurazi pari zvino anopfuya huko?
Hatisati tawana mamwe mapurazi kwete, asi kungoti nenzira yekuti mbirombiro yechirwere ichi inobva munharaunda mushiri dzemusango. Saka hatisati zvedu tawana kuti ndepapi pamwe. Hatingazoshamiswa kuti kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzii nacho dzimwe nguva tisingazivi, asi tiri kunzvera. Tukuramba tichingonzvera kusvikira tanyatsoine chokwadi chekuti hakuna dzimwe nzvimbo.